Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wemugorera chikumi 2018 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vovimbisa kusimudzira dunhu rehwedza kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe roroga kusangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuitira kuti vasvitse zvichemo zvavo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vavimbisa vanhu vokuwedza kuti kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachasimudzira dunhu rehwedza kuitira kuti vagari vemudunhu iri vasatambudzike sezvavari kuita pari zvino.
Dakaro takagadzira haka kuri kumadhorobha kuvindodzi anonzi masmart cities nemasmart towns. Munoona hwedza hatida kusumudza hwedza kuti riite dhorobha chairo rakasumuka nekuti tiri kudecentralize anonzi devolution. Haupano kuenda kuHarare for anything. Unofanira kutapirirwa pano pahwedza. Ndopanenge pane mufaro. Ipo pano pazeni meri dzapa matownship aya paraswa. Tomato anga asumuka pane morale vanhu vachiona kuti pane upenyu. Government must not be something we look for. Government must look for you. Inofanira kunge iri padoorstep pakungoti ewo gogogoi ihurumende. Pano kusvika achiona kumadhoe hurumende gogogoi kurakidza kuti you do not have a people centered government. Yandika kunzai mukangoti tipei mukana tipei mukana tipei mukana tipei mukana tipei mukana tipei
vachamisa vatora mukana uyu kutenda mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete nomutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nebasa guru ravakaita mukurwira rusununguko rwenyika asi vachamisa vaudza vaviri ava kuti vachisiyira matomu kune vechidiki vanokwanisa kugadzirisa upfumi hwenyika
bisa mama bisa aivo munoneza mudhara Chiwenga ungaita gamba rehondo mbiri munhu anoita gamba rehondo imweche hondo yerusununguko tinotenda vachiwenga tinotenda amunangagwa makarwa nanavamugabe apa makarwa penyu chisiyiraiwo vapana vechidiki tipedzise nyika inake munakirwe nenyika musati masiya nyika ino
vaudzavo vagari vokuhwedza kuti hurumende yavo ichagadzirisa nyaya dzemari kuitira kuti munyika musashandiswe mabond notes
tsinga dzenyika hadzisi kufamba ropa nekuti dzakagwamba sei dzakagwamba takaisa mari isiri mari bond note haisi mari kunyeberana kuti mashizha yava mari hakuna mari inovhuvha hakuna mari inoshisha toda kusandura ipapo pandirungopinda musi wa 31 mapedza kuvhota ini ndotoganda kuteta kuti musi wa 30 chaivo muchiri kuvhota nendapo bva musi wa 1 August bond noti toti bye bye toitira manyaradzo toitira magadziro hatichadi kuzwa zvebond noti munyika yezimbabwe tobva tauya mari chaiyo chaiyo vanhu vomboshandisa yusa voshandisa maranzi voshandisa mapula kwenguva diki tobva tazoudza zimbabwe ndola tagadzirisa productivity takadzirisa goridhe redu kuti builde mareserves edu US dollar rinenge rava pasi pezimbabwe dollar pamakore mashoma shoma tinotaa ne US dollar
vachamisa avo vanogara vachitaura kuti nyaya yemigwagwa vachiti ichagadzirwa kunge spaghetti vatiwo vachasimbaradza nyaya dzekurima kumaruwa kuitira kuti vanhu vave neupenyu hwakanaka vachamisa vati hurumende yavo ichawanisa varimi vese matarakita kuitira kuti vasashandise mombe pakurima
tiri kuda kuti agriculture chiregere kurima nemombe mombe nedzemukaka nenyama Remind them at tractor data a tractor of a village program. Can I see by the motor the book and at the hand? Why are we failing to buy more time the much factor? Why are we failing to take a ambulance if you want to take a second day?
Vachamisa avo vari pamakakatanwa nemuzvare Tokozani Kupe panyaya yokuti ndiani chaiye mutungamiri weMDCT zvichitevera kushaya kwavamogen zvangirai muna kukadzi gore rino vatora mukana wemusangano wokuwedza kuudza madzimai kuti hurumende yavo ichasimudzira upenyu hwevanhukadzi sezvo varivo musimbuti wenyika
Mai mtiniri, vanenda mziko guru mfunge. Mai ndio wanocha kura huni. Mai ndio wanenda kutimi. Mai ndio wanenda kumunda kuno sakuru. Mai ndio wanocha kucheketa wana. Mai ndio wanocha kutura wana kutu waende kuchikoro. Mai ndio wanocha mzika ze kutikana ipa uti imire ndia mai. Tunakurwe ruta upenyu wema zimai mmaruwa. Neku kazira kuti mbura ile inowa ni kwa ziri nyore. Mageta wani kwa ziri nyore. Mikwagwa inge ripedo ziri nyore. Kuti upenyu hwemudzimai neupenyu hweanogara mumaruwa hunge hwakavandudzwa
vachamisa vapedza kutaura vachivimbisa vanhu vokuwedza kuti hurumende yavo ichagadzirisa zvipatara nemakiriniki kuitira kuti vanhu varapwe nyore Sarudzo dzekutsvaga vachamirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzaitwa nhasi mumatunhu anoti Hatfield, Glenview North, Epworth neBudiriro. Mumiriri weHatfield parizvino vatapiwa mashakada ndivo vasarudzwa kumirira bato iri. Vamashakada vawana mavhoti 184 vachiteverwa navaBenjamin Mwanyimba vawana mavhoti 60 nemasere. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa vabuda kuGlenview, Epworth nebudiriro. Sarudzo yokutsvaga achamirira kuwadzana East iri kuitwa mangwana pakati pava Shakespeare Mukoi nava Charlton Wende. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoda kusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vavataurire zvichemo zvavo vachitaura pakuparurwa kwemahofisi esangano ravo matsva muBulawayo nhasi mutungamiri weProgressive Teachers Union Dr. Takavafira Joe vati vadzidzisi vanoda kukanzuru yevana mazvikokota munyaya dzedzidzo inomirira vadzidzisi asi isiri pasi pehurumende tabata vaJoe kuti tinzwisise zvavari kuda kusvitsa kuna vamunangagwa
dambudziko ratinaro ndokuti Ministry of Education inoda kuramba ichitonga maticha inoda kuti Public Service Commission irambe ichitonga maticha kana apara dzimhosva pasi rese kana lawyer akanganisa anotongwa neMinistry of Justice so ticha anenge akanganisa hafana kuwanikwa akuramba achienda chinotongwa nevanhu vari kuMinistry of Education ka Public Service Commission
Mati munoda kusangana namunangagwa kuti mwataurire zvichemo zvenyu muchasangana naurini uye zvichemo zvenyu ndezvipi
Hatingazi kuti tingasangana namunangagwa rini asi takanyora matsamba awanda achinda kuoffice kwawo kwamunangagwa zvatinoda kuti titaure namunangagwa ndezvekuti chokutanga ndechekuti tinofanira kuita maprofessional decision over a profession atifanonga tiri kuita ma political decision over a profession. Zakafana kuti kana tichita curriculum atifani kuti curriculum inenge ichiserva yatinga the political situation of the day kutowanikwa tichita vana mass display vana physical education zvinhu zvatinoziva kuti zviri tailor made kuti zviite inonzi blind obedience nokuprojusa students isingafunge tinoda zvekuti vamunangagwa vazive kuti mapolicy education akaita vana language policy mapolicy anoita navarise ndo vanoziva kuti language policy yakadini curriculum ipolisi neto na wara izi nondo wacha implementa. Apart from that, kuna na collective bargaining. Plus, vashandia vafoseru kuti waende kwa organization isinga wabatiri inonza apex cancer, ango famula medungira kafa. Patenga chida kuti tisangane na wamunangagwa tiwa uze kuti ngawa sire zema teacher kumaticha.
Abo vanga vari mutungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawashira Zhou vachitaura vari parunare muBulawayo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi vatoreswa miko nhasi yekutungamira nyika iyi kwetemu yechipiri. Vatoreswa miko iyi pamberi pedare reparamende vakaudza dare iri kuti vachaita basa ravo semutungamiri wemunhu wese muEgypt kusanganisira vasingavatsigiri neavo vanovatsigira. Vakuru vakuru vepamuzinda wemutungamiri weAmerica White House vari kuronga musangano mukuru wekuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vasangane nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Izvi zvaburitswa nepepanhau reWall Street Journal. Mwedzi uchangopera vanhu veBurundi vakavhota vachisarudza kupindudza bumbiro remutemo kuti ribvumidze kuwedzerwa kwemakore ekutonga kwemutungamiri wenyika kuti atonge kwemakore manomwe pachinambo chemakore mashanu. Izvi zvichaita kuti mutungamiri wenyika vaPierre Nkurunziza vakwanise kukupidzazve kaviri. Zvimwe zvirongwa zviri kupindudzwa hazvienderani nechibvumirano cheArusha Agreement icho chakanyoreranwa pakupedza kurwisana kwakange kuri muBurundi. Bazi rinoona nezvesarudzo muBurundi rinoti vanhu vanosvika padyo nemamiriyoni mashanu vakavhota uye zvikamu makumi manomwe nezvitatu kubva muzana zvakavhotera kupindudza bumbiro remutemo, asi zvikamu gumi nezvipfumbamwe kana kuti 19% zvikavhota zvichiramba kupindudzwa kwebumbiro remutemo. Izvo zvinoreva kuti vaNkurunziza avo vakatanga kutonga muna 2005 vachagona kutonga kusvika gore ra2034. Mutauriri webazi rehurumende yeAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika amai Heather Nauert vanoti saruzi yeBurundi haina kuitwa zvakanaka nekuti zvinhu zvizhinji zvaiitwa muchivande uye mapepa nhau akazvimirira akange achirambidzwa kushanda panguva iyi. Mugwaro ravo sangano reHuman Rights Watch rinoti mauto nemapurisa nevechidiki vebato riri kutonga vanozikamwa nezitaro kuti imbonera kure vaishungurudza kurova nekuchidzira vanhu sarudzo isati yaitwa. Amai Nauert vanoti America inokurudzira hurumende yeBurundi kuti ikudze chibvumirano chePretoria Protocol icho chinoisungira kukudza chibvumirano cheArusha Declaration. Kushungurudza vatori venhau, kusunga vanhu vanorwira kodzero dzevanhu nekuvapa mitongo isingaenderani nemhosva dzavanenge vapara zvinoratidza kudzvanyirirwa kwevanhu. America inomira nevanhu veBurundi uye ine vimbo kuti mune ramangwana nyika yavo ichabudirira vanhu vachasununguka uye vachagara murugare. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverekerwa neni Tanonoka Wande. Tochienda kuna Marvelous Muhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita zvematongerwo enyika. Panguva apo nyika yakatarisana nesarudzo mumwedzi muviri uri kutevera, tichange tichikupakurira ihurukuro dzatichange tichiita nemadzimai anoita nezvematongerwo enyika ipo pano. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti vanoita nezvei.
Ini ndinonzi Lucia Matirenga, ndine mutungamiri wePeople's Democratic Party pari zvino. People's Democratic Party iri mumbatanidzwa kana kuti coalition inonzi People's Rainbow Coalition inotungamirirwa naDr. Joyce Mujuru. Ndo mapindiro atichaita nezvesarudzo.
Tipeiwo nhoroondo yekuti imi semudzimai makafunga sei kupinda mune izvozvi zvematongerwo enyika.
Zvakangouya zvichingoita zviya zvinonzi pachirungu one thing led to the other. Ndakatanga tichangobva kuwana kuzvitonga kuzere senyika, ndakatanga ndichingova mune zvekumiririra kodzero dzavashandi, aya atinoti matrade union, ndichimiririra kodzero dzavashandi kusvika tazosvika muna 1997-98-99 pakanga zvino nyaya yokuti vashandi vangavokurukura vachikurudzira vatungamiri vavo kuti sezvo vari kutonga nyika vasingatereri matambudziko edu, tadii tagadzirawo bato redu rezvematongerwo enyika. Saka ndo pandakangopindawo paitangwa hurukuro idzodzo nevanhu vanga vari kumabasa ekumatrade union vachitiwo ngatigadzirei bato redu rezvematongerwo enyika tichibva tazogadzira Movement for Democratic Change.
Muri imomomo Movement for Democratic Change makazobuda sei uyezve riini, chii chakaita kuti muzobva mubato iroro?
Movement for Democratic Change sokurondedzera kwandaita taitovawo dzimwe dzembambo dzokutanga. Ndingati ndini ndakava mutungamiri weboka ramadzimai wokutanga bato richangogadzigwa. Chigaro chandakatungamira kusvika 2007 yasvika ndakabva ndasangana namatambudziko akawanda mukati meboka iroro reMovement for Democratic Change. Ndakangoona ndodzinganisiwa ndobvisiwa pachigaro zvisiri pamutemo kuchizvi ndichingonenerwawo dzimwe mhosva dzandaingopiwa ndedzokuti haune nharo haateereri. Saka handina kumbofa ndakaziva kuti chandakanza handiteereri chii.
Nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu amai Lucia Matirenga pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
inotenda marvelous. Tomboenda kuna jonga kande miri achiti uza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi akaonekwa nevagari vemusha weCaldry Park kuBulawayo svondo rapera avo vakaoneswa chitsvuku netokoloshi kana kuti chikwambo chainzi chainetsa mumusha iwoyo chichitema dzimba dzevanhu kurova vanhu pamwe nekuita zvepabonde nemadzimai. Chakazobatwa nemaprofita mushure mekunge varwisana nacho kwemazuva matatu. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 sekuru Sibanda.
Bakati zvenyu vatereri.
Aiwa tinoimba vatereri vapenyu sekuru Sibanda. Nhasi sekuru Sibanda tatimbotarisa nyaya yakatsveriridza svondo rose iri rapera iri kumusha unonzi Caldry Park kuBulawayo. Imiwo seZinata munoona sei zvinhu zvakadaro?
Zvinhu zvakadaro sezvizvi zviriko zvinhu zvinotowanikwa tinototi zvinogadzirwa nevaroyi mutsika dzezvinhu zvakaita saizvozvo zvinonzi zvidhoma, zvivanda, zvishiri, zvikwambo. Saka zvinhu izvozvo zviriko, zvinhu zvanga zvichitovanetsa zvichitovashungurudza mutsika dzedu dzechivanhu zvinowanikwa zviriko.
Asi ka manzwiro atinoita sekuru Sibanda, kana chiri chinhu chagadzirwa chinogona kungonangana nemunhu umwe chete anenge achirwisana nemuridzi wechidhoma anenge akanganisirwa, kwete kuti chinzi chavharira musha wese weCaldry Park?
Kunenge kune anga anazvo anga aita basa rekuzvirovesa vanhu, tinoti chinotumwa basa rachinenge chichiita. Anenge wangofunga wanongedzera wati achiti chinokwanisa kuenda chinokurova, nekuti vene vezvidhoma anenge achitora serudziyo wake, saka anokwanisa kuchituma kuti chinoita mabasa ese aanenge achida. Mutsika dzedu dzechivanhu zvinogadzirwa kunongo kuti chinodawo mukadzi, chinoda kuti kana chiri chechikadzi chinodawo murume. Saka zvinotopuwa vanhu chinenge chinzi chinoshanda uku, kachitonzi mukadzi wako ndini ngechopota chichienda ikoko. Saka zviriko zvinhu izvozvo.
Pane vamwe baba vakanongedzwa nemaprofita kunzi ndiwo muridzi wechikwambo ichocho. Mutemo unotichi pakunongedza munhu kuti ndiwe muridzi wechinhu chakadaro?
Pane mutemo weWitchcraft Suppression Act. Vanoti uroyi, vanoti pane evidence. Evidence iyi inoda kuonekwa nevanoona futi zviri mumweya. Saka panoti chichi chatenge chichiti kana chiri chidhoma ichi chinogona kuonekwa chinofosumuka chichifamba, zvinoita sechinofamba semagic. Asi zvinhu zvinogadzirwa nevaroyi. Saka isu tinoona kuti pakunge vasunga uyu kuti aburitsa uroyi, ananga munhu uroyi, nokuti ivo mutemo wedu wemunyika ine vanoti vanoda pane evidence. Ndopo vanoti hanzo unofanira kuti uprove evidence pachena kuti ichokwadi chekuti uroyi huripo. Saka apa kasi panhu pamba ri pachena pekuti vanhu vanga vachitemwa nematombo zvimwe zvichirara nevanhu. Saka isu tinoonawo kuti nyaya iyi zvanga zviri pachena kuti chokwadi zvinhu zvanga zvichiitika zvinoratidza kuti zvine chekuita neuroyi. Saka pamutemo wedu weWitchcraft Suppression Act tinoda kuti dai yarevhaizwa, nokuti varoyi ndikati izvezvi vasimba, mutemo uri kuvaregerera vachiita zvavanoda. Ndosaka muri kuona zvavo vachiti vanoita zvavo matemo avo ekutamba vachirovesa vamwe vachiita vachiita sei mabasa ekuti mutemo wedu wakavaregerera.
Kune vamwe vanonge vachitidzo nyaya dzezvikwambo kana zvidhoma zvinenge zvichinzi zvabatwa nemaprofita kana nen'anga, izvo zvinhu zvinenge zvakangoitwa yavanoti stage managed kana kungogadzirwa kuitira vanhu vabatwe kumeso, zvinogona kuitika here zvakadaro sekuru Sibanda?
Izvo zvinowanikwa kune matsotso anotora mukana anoda kushandisa mabasa anenge asiri avo vachiita chitsotsi. Izvo hatizvirambi kuti hazviwanikwe, zvinowanika. Kune vanokwanisa kuti anotogadzira vachisonawo zvikandira mudzimba meyamo kuoya vanenge vachishanda basa racho chairo chaiyo nemazvo. Saka zviripo izvozvo, hatingazvirambi pakuti vanhu vacho variko. Kune vamwe vari kushandisa mazita akaipa ekukanganisa mabasa evarapi.
Saka kana pakapaitwa zvakaita saiyo tokoroshi yakabatwa kuBulawayo inozoraswa sei kuti inge isingazoshanda zvakati?
Inokwanisa kuti inourayiwa vamwe nemishonga. Ine maitirwo ainoita, imwe inonzi ingaidzokere idzoserwe kwayakatorwa. kune vanokwanisa kuti anenge ane simba rekuti anoiparadza chitongoro chacho kokoziva kubva kuti apa dzimwe nambwe kune vematsotso matsotso aya ariko hatichikuyepa nokuti vamwe vanozviruka chinenge chiri zvavo zvavanenge vachingozama kuti vaite vongozongoyepera vachishandisa zvavo vanhu.
Aiwa maita basa sekuru Sivanda, tinotenda zvikuru.
Aiwa tinotenda, bosara zvakanaka atende.
Manga makateerera kune munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Murira zvakanaka vateereri.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Tombotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nasi. FC Platinum 4, Shabani 0, Harare City 1, Highlanders 2, Erentals 1, Nitrat 0, Blawayo City 3, Yada 3, Black Rhinos 2, Chicken Inn 1. Mumitambo yekosafa yatambwa nasi, Zambia yapinda musemifinals mushure mukunga yarova Namibia 4-3, ukuo Zimbabwe iri kutamba neBotswana mangwana.
Fire, baby.
I'm ready for my closer room. I will cross the seven seas and climb the highest mountain just for you. All these things just for you. Baby, in this angle, we don't need to go. I'm number one, I'm gonna get castle. I'm a child and a drunk, I get younger, young. Baby, in the best and then the good, you will be wrong. And that's a woo.
Kanonakidza zvikuru kanobva kuna DJ Radix Mashup Minds. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance Vanessa Chamisa vovimbisa kusimudzira dunhu rehwedza kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe roronga kusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuitira kuti vasvitse zvichemo zvavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumire kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA ndeme.